Harare South Constituency iripo nhasi iyi. Gwaro iri kuti ichapwanywa pobuda maconstituency matatu anoti Churu, Hunyani neHarare South. Tinozoona zvekuti Member of Parliament uripo iko zvino ndowe ZANU PF. Saka nharaunda idzi dzava nhatu dzabuda munharaunda imwe dzinenge dziine vatsigiri veZANU PF varipo iko zvino. Saka maconstituency apiwa kuZANU PF maviri awo. Tikatarisa kune rimwe divi tichaona kuti Citizens Coalition for Change iko zvino ine maconstituency maviri anoti Warren Park nekambuzuma. Gwaro iri riri kuti awo anofanirwa kudzimwa akadzimwa. Zvinoreva kuti aenda kuZANU PF ndo ava kunzi Churu neHunyani. Asi vatsigiri vagara vachingova muHarare South. Saka mune mabuda maconstituency mangani? Matatu.
Sei madaro, Dr. Zembe?
Ukiribidi hwokubatanidza nokupwanya nharaunda huchakanganisa vagari zvikuru vomumadhorobheni. Nokuti tikatora mucherechedzo iwoyo wekambuzuma neWarren Park, zvoreva kuti nzwi ravo tichitarisa vamiririri kunharaunda yekudare reparamende rinenge raderera risisina kusimba sezvo richibvutwa kubva kunharaunda idzodzi.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Dai zvichibvira gwaro iri raifanirwa kuti risaitiwa. Zviri mariri izvi zvinotounze bope rakanyanya. Hazvisi zvinhu zvakanaka zvachose. Zvaitofanirwa kuti gwaro iro riri risabvumidzwa kuti riitwe, nekuti pane gunun'uno hurusa ichaitika. Hameno tichaona hedu hurukuro dzinenge dzichaitwa mudare reparamendi kana rozokurukurwa nemagumo acho. Asi mamvemve zvinhu hazvina kuitwa zvakanaka izvi.